Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitariswe neMental Health and Reconciliation Commission, tine simba ikuratidziwa nekumboro mutemo wenyika Constitution yeZimbabwe Section 252 Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo. Vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura manhoroondo yavo, vamwewo nekuda kwetekinoroji mazuvano vanongoti achitonyora zviri tsamba zviya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika. Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare muguta reMutare, tine hofisi muguta reMasvingo, tine hofisi muguta reGweru, tine hofisi muMulawayo, tine hofisi muChinoyi. Vazva shoma anoteera tichange tichivhura nehofisi muJindura. Chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya kwatiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yokuti vanhu chanesana, nyaya dzeminda, nyaya dzekucherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kunzwa kune vanenge vakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinodzikana nenyaya dzinenge dziri mbiringanotizo of criminal matter, inobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yacho zvakadaro abirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotitana kumatare vari kutingisana kana mumacivil court nezvinhu zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo zvokuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu, kana kuti panomboita kakudya manonoko, mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei, nekuti zvinenge zvichifanana nekuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko, nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingasvori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.